isusu separamende tino zvatinoita kugadzira mutemo kumirira vatinenge vatisarudza kumushoko then kuti tinofanira kunge tichiita oversight pamagovernment activities kana magovernment ministries and departments sobasa reparamende iroro.
Ko kana paita nyaya dzeuori dzinenge dzichipomerwa vamwe paramende haipindirewo here ipapo vatogare pi ichiona zvinenge zvichiitwa nevari muhurumende kana kuti executive? Handiro here basa renyu iroro?
Nyaya yekuinvestigeta vanenge vafungidzirwa kana kuti vanenge vapara mhosva inoitwa namapurisa. Kana mapurisa ainvestigeta vachaisa kujudhishari, judhishari yopa mutongo kuti vafungidzirwa ava vane mhosva here. Saka vamwe vanenge vachida to like play to the gallery.
Sei muchidaro?
Pane nyaya zhinji dzinotarisirwa muna vazhinji kuti dei dzichinge dzikuru kurwa mupalamendi. Vazhinji ivava havatombotauri nezvadzo, basa roga ndiro kutongotsvaka zvinobetsera ivo zvisinei neparamendi. Saka nyaya iyi irikutaurwa navachibaya handizivi hangu kuna vazihambe anenge avatauriri, asi inii ndinoona sekuti haina musoro uye harisiro basa ravazihambe. Vazihambe ndiminista ndi leader of the house muparamendi. Kana nyaya yatotanga kuferevhetwa sezvizvi, handioni kuti paramendi inofanira kunge ichipindira.